Vamakura nevaradzikwa mubhuku ravakaberekerwa paurongwa hwanga huchibatsirwa nemauto. Kunyange hazvo hurumende yakange yavapa ruremekedzo rwegamba renyika kuitira kuti vavigwe kuNational Heroes Acre muHarare, murongwa hunenge huchitungamirirwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutumbi wavamakurane waradzikwa. VaMnangagwa nevatevedzeri vavo vaConstantine Chiwenga navaKembo Mohadi vaSipo. VaMakurane avo vakashayikira kuMater Dei Hospital nemugovera wapfuura vanonzi vakati vaida kuvigirwa kumusha kwavo, uye pakuchemwa kwavo vanonzi vakatiwo havadi kuti vanhu vauye vakapfeka mbasha dzemapato ezvematongerwo enyika. Vachitaura vakamirira vaMnangagwa, munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaSimon Kayamoyo vatenda mhuri yekwaMakurane pamwe nevanhu vemunzvimbo yegungwe nekuve nemunhu akaita zvinodadisa munyika. VaMoyo vati Profesa Makurane munhu akashanda zvakasimba zvikuru mukusimudzira dzidzo munyika, uye vakurudzira vana muzvinafundo kuti vazadzise mabasa anga achiitwa navaMakurane. VaMakurane vapinda munhoroondo renyika kuve mukuru wechikoro chepamusoro-soro wekutanga kuitwa gamba renyika pasina kuitwa zvematongerwo enyika. Kupiwa chiremerera chegamba kwakaitwa vaMakurane kwakakatyamadza vanhu vakawanda munyika. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti kunyange hazvo vaMnangagwa vari panguva yakaoma, vanhu vakawanda vari kufara nedanho rakatorwa navaMnangagwa rekutambira vaMakurane segamba renyika.
Hurumende yavaMnangagwa yanga yagona chose kuti iremekedze mushakabvu Professor Phineas Makurane vanga vari mutungamiri weNust University kuvaita gamba renyika, ichicherechedza basa ravakaita kune zvefundo esamuzvinafundo anga achishanda zvakanyanyisisa kusimudzira dzidzo yemuZimbabwe. Zvinhu zvakanaka, asi uwo tinoda kuti tigamuchire nekuremekedza zvido zvemushakabvu zvataurwa nemhuri yavo kuti vanofanira kuti vachengetedzwe kunzvimbo yekumusha kwavo, kwete nzvimbo yeHeroes Acre iri kuHarare. Zvinotendwa izvozvo.
VaMavhinga vatiwo vaimbove mukuru weUniversity of Zimbabwe mushakabvu Walter Kamba pamwe navaGordon Chavunduka vaikodzerawo kuitwa magamba enyika pachitariswa mabasa avakaita.
Tinoonawo zvekuti kune vamwe vana muzvinafundo vakatungamira pane zvefundo munyika yeZimbabwe, vanosanganisira munhu mutema wekutanga kutungamira University yeZimbabwe Professor Walter Kamba Professor Gordon Chavunduka, vakaita zvikuru zvekuti pavakashaya vaidei vakaitwawo magamba.
Mutori wenhau ane mukurumbira tapfuma nei Machakaire vanoti dai vaMugabe vachiri panyanga havaiona vaMakurane vachiitwa gamba renyika.
Ndinoona ruzhinji ruchitarisira kuona amwe magamba achipuhwa remekedzo iyi, wasiri avo vakanga vari kuhondo chete. VaMakurane munhu airemekedza vanhu vese zvikuru, zvekuti ini semutori wenhau pandakaenda kumahofisi avo rimwe gore nevamwe vashanu tatumwa kunokohomedza kuti zvidzidzo zvekutora nhau zvitangiswe paNust, takabatwa zvakanaka chose.
VaMachakaire vanoti ruremekedzo rwegamba renyika runofanira kupiwa munhu wese anokodzera pasina kuiswa zvematongerwo enyika mukati.
Tikuona kuti remekodzo yapuwa kuzvinafundo vaMakurane rwekuwa gamba renyika nehurumende inotungamirwa navaEmmerson Mnangagwa nechinhu chinoratidza kusiyana kwakaita hurumende itsvai nevaMugabe. Handioni kuti vaMugabe waizozvitambira kunyange pakange paiswa chikumbiro nevanhu vaiti vaMakurane vapuhwe remekedzo yakadai. Kune vaifungidzirwa kuti wangapive remekedzo iyi kufanana nababa Jairus Jiri kana iwo waNdabaningi Story chaiwo vakatanga nenyaya dzehondo. Asi vaMugabe tinonzwa kuti wanonzi ndi chandagwinyira zvekuti kana wati hazviite nyaya yatopera. VaMnangagwa vanenge vari kuzama kurerutsa mwoyo nekuteerera zvinobva kuwanhu. Chero hazvo kune vamwe vanofunga kuti hapana siyano neutongo hwaMugabe. VaMakurane vakashanda zvikuru kukurudzira dzidzo munyika. Dzidzo chinhu chinokosha kunyangwe mabasa ari kunetsa, zvichisanganisa nekune vari kubva muzvikoro zvikuru seNust.
Vama makurane au wakabere kwa muna 1939 muzimbo ye Gungwe kwa kare kugwanda vasi ya mzimai amai Lydia makurane pamwe ne wanakomana watatu ni mwanasikana mumwe chete. Ndaka Mirra Studio 7 mu Johannesburg South Africa, dini Mo Blessing Njoma.